mihlangano wafamba zvakanaka. Vatereri maybe vanofana kuziva kuti ndekwekutanga kuti ailo iwane mumiriri akabata chinzvimbo chakafanana neichocho achibva muSouthern Africa. Pange pasina zvayo ingati agenda iri specific angachita kuti azive chete kuti maonero edu ukama vakamira sei isisu nehurumende, isisu nemaemployers, ndezvipi zvatinosangana nazvo zvinonetsa. Tingati hurukuro dziripo pakati pepati dzimatatu, tingati tripartite arrangement, yakamira sei iyo zvino. Saka tamupa briefing, tataura naye tichimuzivisa maonero edu.
Zvamakakurukura navachuma zvinozokubatsirai zvakadii muukama hwenyu nevashandirwe?
Vakawanda vanozviziva kuti patinotaura nenyaya yeTNF vanhu vagara vachivatsira intermediata bayanamisi iailo. Vakawanda vanoziva kuti tamboreceiva mwedzi miri yapfuura high level technical mission kubva kuailo. Saka ailo yagara ine ruoko kana kuti mavatsiro yainoita pakati kudzidzana pakati kwemasocial partners. Saka isisu zvabatsira kwatiri kuti paanotanga kushanda akutoziva kuti ZCTU vatore vashandi position yavo panyaya yehurukuro nemaemployers yakamira sei, nyaya yavo nehurumende yakamira sei, ndepapi patiri kupokana. Tingati zvinhu zviri pending iyo zvino zvisati zvagadziriswa ndezvipi? Tingati ndiyo briefing tamupa.